mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuveya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare raMajestate kuchitungwiza mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi mana neumwe 241 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava vaviri vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu 694,730. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mana nevasere 418,748. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu vanoita mazana maviri ane makumi mashanu 250 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevatatu 203 vakafa. Manicaland ichitoverawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana zvine mazana matatu ane gumi nevasere 40,318. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine makumi mashanu nevatanhatu 37,056. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rinotsigira danho rehurumende rekumbosamparadza mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Asi vati zvakakoshawo kuti pose panotorwa matanho akadai, hurumende inofanira kugara pasi nevemabhizimisi, vashandi nevamwe kuti vafambe pamwe chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Federation of Zimbabwe Retailers, tinoda kuramba tichirangaridza veruzhinji vemabhizimusi uye nenharaunda dzakasiyana-siyana kuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chichiri matiri, zviri kwatiri isu sevagari venharaunda kuti tinge tichizama nepatinogona napo kuchengetedza mitemo inenge yaparurwa nehurumende
Mungapa muenzanise here?
Yakafanana nekuchengetedza yatinoti social distancing, yekuti paumire kana pauri panofana kunge paine mita imwe chete pamberi pemunhu waunaye. Uyezve ngatirambei tichishamba maoko nemvura inopupuma uye inoerera. Tienderere mberi nekupfeka mamaski edu nenzira dzinotarisirwa. Uyewo ukange wanzwa sokunge une chirwere ichi, atingati masymptoms, imbva wamhanya pane zveveutano vari padyo newe kuti unoongororwa.
Ndeipi kurudzira yamuri kupawo kune vemabhizimisi vanova nhengo dzesangano renyu?
Toramba tichiyambira vemabhizimusi kuti musitoro kana munzvimbo dzavanoitira mabasa avo ngavasatendera vanhu vachiungana, uye ngavarambe vachitora matemperature kudziya kwemuviri pane mutengi wega wega anopinda muchitoro kana panzvimbo yavanoshandira. Uyezve vashandi ngavachengetedzwe nemhuri dzavo. Tirambe tichiongorora isusu sevaredzi vemabhizimusi kuti vashandi havasi kupindawo panjodzi here yechirwere ichi kubudikidza nevatengi vavanosangana navo kana kuti ivo pachavo.
Munorevei mungatsanangura?
Ngatiteererei nekuteedza gwara riri kutorwa nehurumende yekuti chirwere checovid-19 chisapararire kunyanya-nyanya. Takatarisana nenjodzi ye-third wave iyo yamunoona kune dzimwe nyika iri kuuraya vanhu vakawanda.
MuZimbabwe zvakamirawo sei?
Muno muZimbabwe tiri kuonawo kuti mumazuva mashoma apfuura pane vanhu vakati wandei vabatwa necovid-19 uyewo nevamwe varasikirwa neupenyu. Saka kurasikirwa neupenyu kwomumwe chete kurasikirwa kwevanhu vakawanda. Saka munhu mumwe chete vanhu vakawanda. Saka pachirwere checovid-19 hachina wachinosarudza, hachina munhu mupfumi, murombo, kana anoshanda kana asingashande. Hachitarisei izvozvo. Kune vamwe vanoti aiwa ini ndiringo here ndine mari dzangu haindibati covid. Asi mukatarisa kumashure tiri kungoona kuti munhu ane mari neasina, ngwere neasiri ngwere, chiri kungobata uye chiri kuuraya. Saka naizvozvo senyika tinofana kuramba takamira chaizvo kuti tirwisane nechirwere ichi, nekuti hachina mugoni. Kuchigonera chete ndokunge tateedza zvinotaurwa nehurumende uye zvinotaurwa neWorld Health Organization.
Mutungamiri wesangano weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachiti nyika yavo inochema vakafa nechirwere cheCovid-19, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa yave kubva pachinhano chechipiri kuenda pachinhano chechitatu mukurwisana nechirwere cheCovid-19. VaRamaphosa vakati zvakakodzera kuti mitemo yokurwisana nechirwere ichi isimbaradzwe. Kubva nhasi vanhu muSouth Africa havachabvumidzwa kufamba-famba pakati pa10 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani. VaRamaphosa vakati mumazuva manomwe apfuura vanhu vanoita zviuru zvinomwe nemazana mashanu 7500 vari kubatwa nechirwere ichi pazuva. VaRamaphosa vakati vanhu vanoita mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nemumwe 791 vari kufa nechirwere ichi muSouth Africa zuva rega rega. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa sezvo vanhu vave kuratidza kuremerwa nemitemo yokurwisana nekupararira kweCovid-19.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 muno muSouth Africa huri kuramba huchikwira. Tikatarisa mavhiki maviri apfuura parikunzi pazuva roga roga vanhu 7500 vari kuwanikwa vachibatwa nechirwere ichi. Izvaita kuti president wenyika Cyril Ramaphosa vature nhauro musi wa15 June 2021 vachitaura kuti South Africa yakubva pachinhano chechiviri kana kuti yatingati alert level 2 yayanga iri vachiisa paalert level 3.
Izvi zvinorevei tichitarisa magariro anoitwa nevanhu muSouth Africa?
Izvi zviri kureva kuti zvimwe zvinhu zvaazvichitenderwa under alert level 2 zvaakuchirambidzwa. Uwandu hwevanhu vaitenderwa kunzi vange vachiungana pamwe chete huri kuramba huchingodzikiswa nekuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwedenda iri.
Vanhu vari kuzvitora sei izvi, Dr. Mukonza?
Mamiriro ezvinhu akadai ari kukonzera kuti vanhu vatye zvikuru nokuda kwekuti kunze kwekurasikirwa nehama neshamwari. Izvi zviri kureva kuti panyaya dzezveupfumi zvinhu zviri kutarisirwa kuti makambani nemashopu nemaindastri anga akuratidza kuti akumuka akuchidzoserwa kumasure zvakare. Saka zvinoreva kuti vanhu vacharasikirwa nemabasa, vacharasikirwa necheuviri. Totarisawo iyo nyaya yeutano, zviri kureva kuti vanhu vari kugara vachitya nekuti chirwere ichi chiri kugona kubata ani naani zvake. Pane kakutya kari kubata vanhu maererano nemamiriro ezvinhu ataurwa kuti ndo zvazvaita nemutungamiri wenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana kuti CheatRest, Muzvare Alice Diana Kweveya, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi maererano nemhosva yavari kupomerwa yokupesvedzera mhirizhonga, vachinzi vakakurudzira vanotengesa mumigwagwa vaiputsirwa zvinhu zvavo nemapurisa kuti varambe. Rimwe ramagweta amuzvare Kweveya vaJacob Sikala vanotiudza pamusoro pezvinotarisirwa kuitika nhasi.
Chakaitika ndechokuti nezuro takandotora Diana Kweveya paSt Mary's Police Station, apo paakanga vavhura dhoketi rake rine mashoko akanga akanyorwa naofficer in charge weSt Mary's Police Station anonzi ivo vamusonza, vanova iwe complainant munyaya iyi. Vakanyora mapepa avo kuti ivo vanoona kuti Alice Kweveya akakurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga nenyaya yekupa kanywa kweoperation yakanga achiitwa yokuputsira vanhu pavanogadzira nokutengesera zvigadzirwa zvavo. Saka takadzi tiende kulaw and order navo, tikaenda tikanovasiya ukoko. Takazovasiya vane lawyer redu rimwe randiri kushanda naye panyaya iyi vanonziwa Fred Masarevhu, ndo vakasara na Alice Kweveya ukoko.
Pakasara muzvare Kweveya kumapurisa, vakati chii chakaitika?
Chakazoitika ndechokuti Alice akazonzi kulaw and order tava kumusunungura kumuisa into custody lawyers. Mouya naye nhasi kutigomukira tichienda kudare redzimhosva. Saka nhasi tiri kuenda kudare redzimhosva rekuchitungudza Magistrate Scott, ndo kuri kunopinda Alice Kweveya mudare redzimhosva momo achinopomerwa nyaya yaari kupomerwa nehurumende ipapo. Saka tichaona nyaya yebhero ndo yatiri kumbotanga kurwisana nayo muzuva ranhasi, toona kuti tinobudirira here kana kuti kwete. Then we are going to take it from there kuona kuti mberi tozviita sei. Saka Alice Kweveya nhasi ari kupinda mudare redzimhosva achitongwa iye nenyaya yokunzi aka violator section 187 ye Law Codification and Reform Act inonzi iyo inciting to cause public violence
vasikala anditi muzvare kuvhiya vakaenda kumataredzi mosva vakanobudirira kuti kupunzwa kwezvivakwa kumbomiswa ko vakasungirwei mushure mekukunda mudare redzimosva
nyaya iripo ndeye kuti vanhu vane dzungu vasina kana simba rinobva mubumbiro romutemo kana kuti kubva mugwaro rezvomutemo renyika either from the statute or from the constitution of our country vachiti ivo muzvare Alice Kuvea akaenda pachitungwiza municipality headquarters akandokurudzira vanhu kuti vasavarambe kuti vaputsirwe zvinhu zvavo zvavanosevenzera saka iyi ihondo yakauyiswa navanhu vanga vachida kuita kuitira vanhu utsinye saka pakaenda Alice kumataredzi mosva akanomisa kuda kupwanywa kwanga uchida kuitwa kwakarwadza zvikuru kwazvo vanhu ava ndo vane hondo yose yamuri kuona iri kuitika kuna muzvare Alice Kuvea
avo vange vari rimwe remagweta amuzvare Kuvea vajob sikala vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union, ATUS, riri kutarisirwa nhasi kuratidzira padandemutande senzira yekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa16 Chikumi gore roga roga. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro nevatori venhau nesangano iri rakabatana nerimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vanoti vari kutora danho rekuratidzira pazuva remwana weAfrica iri senzira yokurwira kodzero dzedzidzo muZimbabwe.
Sangano raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nesangano reZinasu taita musangano nevatori venhau tichikurukura maererano nezuva reDay of African Child na16 June ririko apo tiri kuti isu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazu enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 603,031 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvera vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remagistrate kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richacherechedza zuva remwana weAfrica, International Day of the African Child. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini Tanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
Vabereki vange vachivhota kuti zvikoro zvovhurwa here kotoro inouya varairidzi vasati vane muhoro yakakwana saka zvakabuda musarudzo zvakurukurwa zvakare kunzi pakaonekwa kunzi 98% yevabereki vari kuti varairidzi ndavava kwevachapiwa mihoro yavo zvikoro zvisati zvavhurwa kwete kuti zvikoro zvinovhurwa vabereki vobhadhara mari dzezvikoro asi musina kudzidza kurenge kuri kuitika sezvo varairidzi vanenge vari panguva vachivakadeclare incapacitation Saka sangano re amalgamated rotiers union of Zimbabwe. Ta wari kufutisha taura shakabunda chichiti skoro wa chikuzoku wa seza taura wa bereki mreferendum ilikitwa hii kana miaemu oro isinge isati ya gagziriwa. Uye kuratizira kukitwa kuratizira kuchangu indirira mberi pamwechete ne zinasu Zimbabwe National Students Union ni amalgamated rotiers union of Zimbabwe kushika nyaya dzidzidzo dzakurukurwa dzinge dzicha gadziriswa zvekare.
Avo vange vari munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kroniko rinoti kanzuru yekuta reBulawayo yave kutuma vanhu vayo kunochengetedza nzvimbo dzose dzinopa mvura muguta iri, kuri kudzivirira vanhu vakaita semakorokoza vari kuzvibisa mvura yeguta nemishonga yakaita secyanide. Zimlife.com rinoti mutori wenhau anoshandira bepanhau reNew York Times Jeffrey Moyo achiri muhusungwa kunyange hazvo dare redzimhosva rakati abudiswe muhusungwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apa nyaya dzinofubira munotaura iyi inogona kuti midziki tikakwayo because nesituation yamavaccines aroda kudonetwa kubva kune dzimwe nyika dzakaita seko kuna America plus nesocial distance magatherings nekukwirira kwakaita rate yeCovid South Africa every day. Ndinoona sekuti masoja achange achitora dangu rakasimba because zvinhu zvisingatodikani panguva inei.
Apo pastudio 7 apo magadi vanamukoma tanonoka hwande nana Sisima Velasi, nana Blessing Zulu, nana Nese Zenyu, ndokukwazisa inomufaro. Ndichitenda nenhau dzomunotipa. Zvetike muZimbabwe hama dzangu. Hameno kuti zvichapera kana kuti zvicharamba zvakangodaro handiziva namukoma wangu. But hey, marwadzo, ndozi ZANU-PF yacho ka. Handina hangi kutaura mazhinji but vanamukoma Blessing pakaoma kunoku. Pakaoma kuoma chaiko.
Makadi iko pastudio 7 makadi isichatambura nenhamo yedu yechanzwa. Chinongochema kuti hurumende dei yairegawo kuputsira vanhu zvinhu zvavo. Yatega kudzinga isimavhenda mumustriti. Vanhu tiri kutambura tahwa nenhamo izvizvi. Vanhu vodzinga vanhu mustriti. Shungurudza vanhu muchingorova vanhu ndichishungurudza. Shuwa kana taenda kumaelections ngatiregei kurovana. Ngatiregei kunyombana kutukana. Katabva kumaelections. Kwaitwa maelections akachena vanhu todla fuchi nomukaka topinda munyika yakanaka kwete kushungurudzika kwatiri kuitwa uku. Tashungurudziwa nehurumende yedu yeZANU-PF tashungurudziwa. Ndini munyaradzi nyoni, ndini munyaradzi nyoni kuno kubwero.
Makaita 1+2=5 makaita 1. Tinofara zvedu ndivachiwenga nokupurukwani. Izvo zviri kutaurwa navale vechidamba izvo. Isi ndonhema chaidzo tinogara tichingozviziva kuti vamonzora iZANU-PF zvokuti mutungamiri anopikisa MGCT nhema vanenge vachitozivana neZANU-PF nana Munangagwa. Saka inhema dzedziri kutaurwa idzo kunzi kwaihe nokuti vamwe vese vanozi tiri kutaura takataurirana takadai hazvisiri izvo. Vanotogara vanotozivana vanhu ivavo vakatogara itodya pamwe. Isu president watiri kuda Nelson Chamisa zvanamonzora zvinonadamba izvonana zvamunangagwa izvo pasi nazvo.
Makasimberere Studio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa notipa nhau dzakachena. Tashamisika kane kungoti kungoenda kwakaita vachamisa paya kuGlenview vakaonekwa kuti aiwa vanodiwa nevanhu. Takutonzwa nhasi president rakuti MDCA materoristi. Ivo vanhu 5 ndovozoti nyika yese materoristi nekuti ivo havadiwe. Zvatodishamisawo kutodha. kuzviri kumbofamba sei kuti vanhu vari kuopoza corruption yavari kuita vonzi amaterrorist asi iwo naDouglas vanoita dialogue vavanoita nderechii kana iwo vachingoda kuita zvekuko kuzanonga vangoenda kaikoko kuri vanoti takaita dialogue asi iyo ruling party ndoiringopa madecision iwo achingoderera kungoti ngavangogara vaenda ikoko kwete kunyepedzera kunge veoposien vachinyepera vanhu.
Maskara sei, maskara sei, maskara sei, vose mashamarari veStudio 7. Kana maskurawo zvinhu zvakanaka, aiwa tozvitenda. Mumboverengawo, mumboverenga zvatichitaura kuti tibatsirane navakomana vezano vatambudza kudai vanhu. Nyika yese yongondengendenga nekuda kwezano PF. Kwao kugona here nezano PF iyoyi. Yongoramba yaita humbimbindoga usingabatsiri. Mazvona, ndounonzi humbimbindoga ihwo. Mbimbindoga wacho usingatombobatsira zvikoro vauraya makliniki vauraya hamusisina mushonga munyika hamuna chirimo munyika zvese zvapera zvese zvafa hakusi kutonga kwakanaka hauda kuti munhu wese akutya kuti achiuya achizoita mainvestment mukati menyika vaakutya nokuti vanoziva kuti hapana chati zviri kungonobiwa mari dzedu zviri kungonobiwa anozodzidzorerwa nani. Tinotenda zvikuru nebasa ramuri kuita tinokuramba tichikukurudzirai kuti Mwari wakuitirei zvakanaka nebasa ramuri kuita mashamarari mese vestudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita rambai makadaro tinongoramba tichikushingisaiwo isusu kuti tirambe tichinzwawo nhau dzamunotipa tinokutendai muswere zvakanaka.
Makadiko makadiko ana mukoma Hwande ana Jonga ana mukoma Blessing nevamwe vose vashamarari vestudio 7 ini ndine mubvunzo kuti sei hurumende yezanu PF namunangagwa iyi ichitora nyika yeZimbabwe kuita kunge yavo vega iko zvino vari kuputsa dzimba zvinhu zvevanhu vanhu vemuZimbabwe vana veZimbabwe vari munzvimbo dzichitungwizwa neHarare apa ndipo pavari kuraramira haivo vakundikana vamunangagwa. Havazive kuti upresidendi hunoitwa sei munhu kunzi unzi purezidendi unofanira kuita zvipi vakavaka chivakwa chambuya nehanda vachitambisa mari ezvematicha chaivo chaivo vari kutambura havana pekubata tiringosairira vana vedu kuzvikoro ticha wacho ari kudzidzisa mwana ari kutadzawo kubhadharira wake chikoro apa mari dzakaweswa nevabereki vachiendesa maticha vachidzidzisawo vana kuti ramangwana rizonaka iko zvino vari kutambura maticha masoja iwayo anoswera achishungurudza vanhu vari havana pekubata vachibata vachiswera vachibira vanhu mari mumabhodha zvinonyadzisa ende ndatenda zvangu ndiri muno muBotswana.
Idzo kutange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 630,031,637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remagistrate kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richacherechedza zuva remwana weAfrica, International Day of the African Child. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.